Murairidzi waDynamos Floyd Mutasa anoti ari kurwadzikana zvikuru nekukundwa kwakaitwa chikwata chake. Asi Mutasa anoti akashamisika achinzwa vatambi vake vaive ati vamake kwakabva zvibudzwa zveCapes United vachiti kwaari vaive vaudzwa kuti vasamake, asi havana kudura kuti izvi zvaive zvabva kunani. Lloyd Mutasa:
zvinorwadza sacoach kuti you go 3-0 lead, we concede 3 similar goals coming from the blind side, and you ask some players whom we have assigned to check the blind side, and they tell you I was assigned to move away.
Mutasa anoti ramangwana anotarisira kuve nevatambi vasingafuririke vanoziva kutambira Dynamos zvainoreva kunyanya pamitambo neCapes United.
Ramangwana kutongo tarisawo nevanhu vane chido kutambira Dynamos, vanhu vanoziva kuti kutamba neCapes United muri Dynamos chii chinotarisirwa kubva kwamuri.
Zvakamira zvakadai, murairidzi weCapes United Lloyd Tembwe anoti vatambi vake vakaratidza unyanzvi husingawanzowanikwa muzvikwata zvakawanda.
Timu iri kuratidza mamwe maqualities ainayo, you know, it's not always kuti it's not very usual rather kuti timu ino munolidwa 3-0 then with 15 minutes of play remaining then you go on to win.
Point yavakatora pamutambo weDynamos yasiya Capes United ichiri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League, asi iko zvino nepoint imwe chete pamusoro peHighlanders kwete FC Platinum. Highlanders iyo yave nemapoints makumi mashanu nematatu ndiyo iri kuratidza kuti ichasvitsana neCapes United kwamvura yacheka makumbo mukurwira mukombe weleague mushure mekukunda Blue City 3-1 ndokudarika FC Platinum kuenda pachinano chechipiri. Mimwe mitambo yakanga iriko mukupera kwesvondo yanga yakamira yakadai: Wange 3 Harare City 1, Triangle 1 Haumine 2. Mitambo yemusi wemugovera yakapera yakadai: Mutare City 3 Border Strikers 0, Chicken Inn 1 ZPC Kariba 0, Chorocho Pirates 2 Chapungu 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.